masho kwanususa tichitsaso kuti amari mutungamiri opposition iko Mozambique. I know vanhu vakawanda kana kuti marisitsi vainga vachitsaso kwari kuti ndiye achakwanisa kuvaendesa muKenan. Angariwo munhu mutungamiri wabato raipikisana singato opposition zvinowa zvinokurudzirwa kuti nyika isava ne matongerwo enyika angori nepfungwa imwe chete, angori negwara rimwe chete, asi paone vamwe vanenge vachitaurawo zvimwe pfungwa zvinopikisa hurumende inenge iripo. Saka kushaya kwavo kunoratidza kutiwo pane izwi rabva pane zvematongerwo enyika muMozambique. Zvorevawo kuti pane vendera sara rinenge rakuda kuti pamere zvakare rimwe zvino richakwanisa kufila nzvimbo yasiwa navazhakama.
Zvii zvikuru zvinganyanyorangarirwawo vazhakama nazvo nevana vezimbabwe?
Ndingati nini, vazhakama munhu ane mativi akawanda wanda avanoonekwa nawo. Munhu watingati izvo controversial character, pakuti upenyu hwake hwepolitics hune mativi hune zvikamu zviviri. Pane chikamu chehondo pavaitungamira vachingati mabhanditi vairwisa vachiuraya macivilians vachida kutonga kubva kumaearly 80s kusvika kumamid 90s. Mozambique yakarasikirwa nevanhu vakawanda zviuru nezviuru zvavanhu nekuda kwerinamo. Vamwe vacho vaitizira muZimbabwe, especially kunana Honde Valley, kune makuwa mazhinji evanhu vakaurayiwa nemabhanditi erinamo. Saka izvozvo zvinhu zvinoita kuti vanhu vakawanda varangariro hama dzavo dzakaurayiwa vasina mhosva yavakapara. Zvekarewo tinovatarisa ariwo munhu, ndingati hondo isati yapera akabvumawo kuenda patebho yekunegotiata for peace. Saka the peace deal yekuMozambique yemuna 1992 ingada isina kubudirira pasina vazhakama. Saka tinoti ihonzeri yematambudziko, asiwo zvekare munhu akazoshandira pamwe chete nehurumende yeMozambique kuti vapedze hondo yanga yaparadza vanhu vakawanda. Tinozoonawo zvekare vazhakama vapinda muparlamendi rinamo yavo yaanewo mamembers of parliament vaakurepresenta maregions yakawanda yekuMozambique. Zvotoonesawo zvekare kuti zvaairwira zvacho kunewo vanhu vazhinji vaimutora senzwi ravo, ndosaka aikwanisa kuwana mamembers of parliament. Saka anorangarirwa mune zvakanaka uye nemune zvakaipa zvikuru sei zvaakaita munguva yehondo, asi anorangarirwawo zvekare kuti munhu akakwanisa kuita kuti Mozambique iwe democracy.
Zvii zvingadzidzwawo kubva kuna vazhakama nevemapato anopikisa vemuZimbabwe?
Zvatinokwanisawo kudzidza kubva kune vazhakama inyaya yekuti munhu kana uine chinhu chinokosha kwauri usaite gizapu, unofanira kunge uri munhu anoramba akamira pachokwadi. Saka zvakama munhu anga ari consistent pane zvinhu zvaanga achida kuti zvinge zvichiitwa. Tinoonawo kuti paanga aamuhurumende munhu airwisa uori, airamba achitaura kuti hurumende yeFrelimo iri kuita uori. Saka tinodawo opposition ine maprinciples inotaura kuti kana tiri kuti isusu hatiti uori, nesu wacho hatiiti uori, uye hatisi kuzoshanda nehurumende inoita uori. Vazhakama vakabudisa rinamo yavo kubva mukushanda nehurumende, vakati hatichadi kushanda nevanhu avo nekuti havasi kuita zvinhu zvatakabvumirana. Saka kunyange zvaikonzera yatingati instability, asi zvaiisa pressure on the government yeMozambique kuti izive kuti vakasaita zvinhu nemazvo nyika inokwanisa kudzokera kuhondo.